This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo mbudzi 29 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Academy iri ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Musangano mukuru wechigumi nesere weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa, kana kuti ICASA, unotanga muHarare. Mapato anopikisa obatana pakukurudzira kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Musangano mukuru weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa, kana kuti ICASA, wechigumi nesere, unotanga muHarare, paine tarisiro yekuti pachakurukurwa nezveumhizha munyaya dzekugadzirwa kwemishonga, utungamiri pamwe nevanhu nemagariro. Dingindira regore rino rinotarisa nezveshuramatongo mushure ma2015, utungamiri pamwe nekodzero dzevanhu, kana kuti AIDS in post-2015, Linking Leadership, Science and Human Rights. Tabata mumwe wenhengo yebhodhire ICASA, amai Louis Chingandu, kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Musi wa30 muHarare Gardens kune zveimwe programu yekubudisa musangano uyu tichienda nawo kupublic kubvira kuseni kusvika 1 o'clock. Kunenge kune futi musangano uri open kuti munhuwo zvake anodawo kungoenda ikoko akaenda muHarare Gardens anononzwa zvinenge zvichiitika. Asi pamusoro paizvozvo tinenge tichibuda pamatv, tichange tichibuda paredhiyo, tichingopa masamaries ekuti misi iyoyo chii chaitika, uye tine newspaper ratinobudisa everyday richange richitaura kuti zvii zvaitika zuva iroro, zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachiriwana nyange paindaneti chaipo.
Mashoko aamai Louis Chingandu, vanove nhengo yeICASA board vari muHarare, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Mapato ezvematongerwo enyika gumi nemashanu anopikisa hurumende anonzi ari kuronga kubuda negwaro rezvaanoti zvinofanirwa kugadziriswa pasati paitwa sarudzo, zvikuru zvakanangana nenyaya dzesarudzo kana kuti electoral reforms. Kunyange hazvo mutauriri weMDCT vaObert Gutu varamba kudoma mapato ari muurongwa uhu ose, vatenda kuti bato ravo rimwe remapato ari kukurudzira kuti paitwe shanduko dzinokurudzirwa nebumbiro remutemo idzva pasati paitwa sarudzo.
Ichokwadi kuti nemapato ezvekutongwa kwenyika maopposition parties chirungu anokwana kuita iwo gumi namashanu 50 awo anga achigara matare kana kuti mitsangano yakati wandei mazuva mashoma apfuurawo, nyangwa chiri chekuonesana nekukwenenzvera nyaya yemaelectoral reform atinoda iwo kuti avepo. Atinotarisira kuti mareform iwavo akaitwa akazenge paa nemaelections muno munyika yedu yeZimbabwe, nyika yedu ichipikirwa maelections awa amezenge achibudisa result inokodzera, result inonzi muchirungu iri free and fair.
Mungati udza kuti urongwa uhu wasvika papi, masvika here pekunyorerana pasi?
Urongwa uhu wasvika kudano repamusoro-soro chaizvo. Kuti mazuva apfuura vandingangoti svondo rapera iro riri. Rakatendenge patoitwa kuwirirana kuti vatungamiriri vedu vachisanganisa vamugenzvangirai nemamwe maleaders 14 political parties vaizenge vachisangana muno muguta meHarare vachizosainirana gwaro iri rinokwenenzvera mareform atinoda. Asi pakazoita muchirungu andingatiwo malogistical problems okuti vamwe vatungamiri vanga vafamba vasimo muZimbabwe, vamwewo vanga vane zvimwe zvirongwa nezvimwe zvingamupinyi zvakadaro zvakafakisa kuti timbosendeka hedu kusainirana kwegwaro iri. Asi zvindikangoda kuti vateereri vazive ndezvokuti zvinhu zvose zvakagadziriswa, gwaro rakakwenenzverwa, tangosara kuti vatungamiri vemadzipato vari 10 nevashanu vachinyora rugaro rwavo rwesignature vachitaridza ivo kuti ndochibvumirano chavepo.
Vamwe vanogona kuona maitiro iyaya kana kuti danho irori seurongwa hwekuti mapato anopikisa akuda kushanda pamwe chete mukupinda musarudzo. Ndokwazvingazonongedza here?
Ndoda kuti vana veZimbabwe vakateerera nguva dzinedzi vafare kuti zviri kuitika izvi zviri mugango, zviri kukangwa, zviri muhari, zviri kupikwa, zvinhu zvakanakira nyika, zvinhu zvakanakira isu vana veZimbabwe.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti rakabuda nezvichemo zvishanu zvarichasvitsa kugurukota rezvevashandi kuti zvitariswe. Mutungamiri wesangano iri vaWilson Makanyaire vanoti vatopedza kunyora tsamba yavo uye vachaisvitsa kuna Mai Priska Mpfumira mangwana musi wemuvhuro.
Nderekutanga inyaya yebhonasi isati yapinda mumaakaunti evatiza kusvika nhasi. Zvisinei kuti mutungamiriri wenyika vamugabe vainge vachipromisa kuti bhonasi inouya. Zvekare hatidi kuti maticha vange vachipuhwa bhonasi muna Dhisemba vapiwo bhonasi yavo muna Novhemba sezvinenge tiwo vamwe nguva zhinji. So tanyora tsamba nechinyikuti kuna minista wepublic service tichivati aiwazve maticha vanhu vashandi it's a right but they must be given in time. Ndechimwe chichemo chedu chataisa ichozvo. Chichemo chedu chechipiri taisa chichemo kuna minista chezvitinaiiteachazoni political line chinonzwa kuti kumashonand west nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza maticha ari kuzvi kuti maizwa ari kunoitwa on political lines.
Muri kutarisira kusvitsa riini zvinyunyuto izvi kugurukota?
Isu tatopedza kunyora tsamba yedu chafanira chekuti tsambiri tiende naye kugurukota musi wemana.
Ndiani vamwe vamuri kushanda navo pamasangano evashandi vehurumende?
Isu semasangano evashandi vehurumende tinosangana nedu muapex nevamwe vakaita sana Zurita nevamwe vakaita sana PTUZ. Asi kuchema tinogona kusiyana zvichemo zvedu zvinogona kusiyana nguva yekuenda but tinoshanda tese. Chatinongozivai ndechekuti vana Zurita vana PTUZ vamasangano akura zvichida havachaona nhamo dzaticha vanhu vodya voguta hakuna kumirira kwavangaita matira vakaindosimba. Saka tinoshanda yedu navo tichiiao zvinyuso zvedu zvimwe zvinoda kuti zvifanane but tatinozochema nacho kumayunivhesiti makuru tikati ngatitenge paaction tiise mushandi panguva yekuti atinzwisise tinoona vamwe vodududza vamwe vokumbira kuenda. So tinokumbira kuti pakuita zvichemo zvematicha iwo kumayunivhesiti makuru ngavaitibatana but kana varamba havo hazvinei ndosaka takasaka rimbato rematicha nekuti vaona kuti vakuru vedu havagone kutimiririra havada kumirira maticha zvakare vanenge vaakudzwa vachiguta vokanyama maticha achiri kutamba.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe vaWilson Makanyaire vari parunhare kumashonaland west neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Varimi vakawanda mumatunhu emashonaland east nemashonaland central vanoti vakatarisana nekurasikirwa nembeu dzavo dzavakanga vavarika pasi pakatanga kumbonaya mvura sezvo pasi pakabva paoma zvakanyanya. Mumwe murimi vamavhura Demberere vari kwanzvimbo kumashanaland central vanoti mvura yakambonaya iyi inenge yakabva yatora mwoyo wembesa dzavo zvekuti zvizhinji zvave kupararira muvhu.
Kunokuku ini ndogara muwadzi 7 saka nyaya iriko ndeyekuti mvura yakati nayo zvishoma kati vazhinji havasi vakwanisa kudyara nekuti mainipusi vari kunesa but pari zvinezvi mvura yaekunga yane 5 days isati yanaya yakamboti nayo zvishoma zvekuti moisa yakanga iripo vamwewo vakanga vari mbeiwo vakakumidza mvura ipapo haina mvura yazonaya futi zvakare vanhu vari kungotiomaanetiriparichinhu yekunocherewo makomba nekurima rimwe vane mombe kuitira kuti kana mvura yazonayewo maikana akombeu wodyarawo.
Asi pane vakanga vamboisa here mbeu pasi mvura yambonaya zvokuti vangadai vachichema kurasikirwa nembeu dzavo?
Vakavaisa mbeu variko, kune vakatikurumidzeiwo vane tumbeu turi kubuda voita vamwe vakazodyarawo mvura yaenda haisati yakuda saka ivavo ndo vari panjodzi hure kuti nekushaika kwounyoro ingangotadza kubuda nekunangoverera pasi asi vamwewo vashoma shoma ndivane rake rekuti takaasi yakaramba isinganayo izvozvi tinoona kuoma futi zvakare.
Ko zvipfuyo zviri kuwana here mvura yekunwa pamwe nekuwana rufuro?
Nenyaya yekuti kunoku munongozara nekuviswa kuri kutwa nzvimbo mapani mazhinji akatsva uyezve mvura mombe dzaakutofambawo nzvimbo dziri kurevu kunotsvaga mvura yekunwa makoroka mamwe emudhuze aya akapwa.
Avanga vari vamavhura Demberere vekwanzvimbo kuchiweshe mudunhu reMashonaland Central vari parunare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Inokutambirai nemufaro vatereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa navatemba muliswa vaimbova nhengo yeparamende varizve vakambova ivo sachigaro weZANU-PF kuMashonaland West Province. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 vamuliswa.
Aiwa, ndinotenda nekutembera kwamaita vateereri makadiwo enyu ikoko.
Aiwa, isu tiri nani tichivimba kuti vateereri vedu vari nani. Vamuliswa, mazuva ano muri kufamba nechirongwa chenyu chitsva chinozikanwa icho nekuti Yard. Mukatiudza kuti Yard basa rayo nderei chaizvo, zvinangwa zvenyu ndezvipi?
Ichokwadi chekutanga inonzi Youth Advocacy for Reform and Democracy. Hongu vamayouth akati aye vakatoda Yadhi chaiyo chaitite zvinhu muyadhi medu, Yadhi chaiyo chedzemasabhabhi. Sechekutanga zvinangwa zvayo ndezvekuti ida kuona mayouth ese achipindira munyaya dzekuti nyika ibudirire, nyaya dzenation building. Vachiti zvinhu zvakawanda zvacho zviri kuitwa hazvibate isusu, asi kana zvoitwa kana totambura ndisu tinotambura. Kotodini kupinzwawo pekutanga panyaya dzekuti tinge tichibetserawo, tichipawo mazano, tichipindira munyaya dzekuti nyika inofamba nenzira ipi, nekuti ndisu takati wandei tiri 60-70% yepopulation yacho. Chimwe chacho chiripo ndechekuti vada kuti vafambise nyaya yekuti ivo mayutsi vapindewo munyaya dzekuti kana hurumende ichigara pasi chiita mitemo yayo kana ichiuya nemaprojekti ayo akananga kuti policy formulation iitike, vanofanira kugarawo pasi nemayouth futi zvakare, sezvo mayouth vari pamberi peuwandu hwavo, saka havafani kusiyiwa. Chechitatu ndechekuti vada kuti mayouth ada kuti ange ari pamberi pekuita kuti hurumende inge ichitedzera constitution, bumbiro renyika, kubvira kunyaya dzemahuman rights, kunyaya dzedemokrasy nemasecurity persons venyika, kuti zvinoitika kunana dzamara izvi hasange zvichingoitika takanyarara, nekuti munhu ane mvumo yekutaura, yekuzvimirira, yekutamba nemunhu waanoda, yekujoina pati yaanoda. Kana munhu aita izvozvo, nyika ifanira kunge ichitumira vanhu kana ichisunga vanhu panyaya idzodzo, chero kuprotesta panyaya dzavanofunga kuti zvinhu hazvisi kufamba nemazvo, vane mvumo iyo. Saka kana vanevadaro vanofanira kunge vachipiwa ruremekedzo rwakakodzera zvinofambirana nebumbiro renyika.
Asi muri kukwanisa here kuti munge muchienda kumativi mana ose enyika muchiparidza vhangeri renyu?
kana pane chinhu chabudirira chiri kufamba nenzira yakanakisa icho ndikutobva ku Midlands kudaro province yese kutaura kwandikuita izvozvo tine hutungamiri a province ese munyika munomu hutungamiri tinawo ku province hutungamiri tinawo kuma admin districts enyika dzese iye zvinezvi nhasi vatanga kupinda ma constituency opinda ma ward hapana chinhu chatingaite chisingabve kuward chichikwira kumusoro ii ndiri ku national ndini founder ndini national coordinator and izvi zvandinyanyozvizivisa vanondiziva mashandiro angu ndowanzokuda kuita zvinhu zvinobva pasi zvichikwira nekuti kazhinji kacho zvinhu zvinotanga kumusoro zvisingadzike pasi
asika vamuliswa tiri kuona kuti panenge patotanga kuita mutauro pachirongwa cheyadhichi vamwe vakaita sana Jim Kunaka vachiti izvo zvinenge zvematongerwo enyika tiri kunzwawo kuti vazakariya mushawatu vanenge vabudawo imo muyadhumu zviri kufamba sei
aiwa Jim Kunaka akauya kwatiri takamuisa parehabilitation tikamuisa kwamakandiwa aishandiswa kurova vanhu zvaanobvuma ega kati vamuiswa ndibetsereiwo kuti izvi zvandaita ndiregere tikati ndiye munhu watingade kushanda naye kana asvika patinofunga kuti asvika kuti achinja zveshuwa haacharova vanhu kuti anga achifamba neshoko rekuti aiwa kurovana hakuna kunaka isusu zvataita kunge matauro anoita kuti kana wapinda pagrupu inotamba zvigure unotambawo zvigure saka kana wabuda muzvigoro imomo unobva waona kushata kwezvigure saka takamutora ende akauya kwatiri achitaura izvozvo achipupura ega ende isusu kwatiri kutinotora mapolitical parties ese kune vezapu kune vemdc kune vepdp kune vezanup f kune vamwe anodawo manjuva repeople first chero isati yafomwa variko kune vemavambo kune venca varipo itse tinotora muyouth wese anenge ripo nekuti tinoti hapana pati yataakarerekera musha watu abva kuHarare ehe ane pfungwa dzaanadzo asi papfungwa dzake tinoti iwewo futi usatonge mumunhu kuti anobva kupati yakati nekuti ndipo panotanga kutaura zvakati wandei kasi pakutanga chinhu chero mukabvumirana neni hapana kambani inotanga nhasi ine vanhu vakatanga kambani vachiripo vanhu vanochinjana wani ende pfungwa dzinosiyana
aiwa nguva yedu ndo yaita shanje tinokutendai zvikuru vamuliswa nekupinda muchirongwa chedu
aiwa ndinotenda
manga makateerera kubva kune vaimbova nhengo yedare reparamende vachimirira Hurungwe West uye vaimbovawo sachigaro webato rezanup f kumashonaland west province vatemba muliswa avo vakutungamira sangano revechidiki rinozivikanwa nekuti yard aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri tosangana zvakare svondo rinouya ndokusiyai maoko ajonga kandemiri
wakachena chogauna wakachena giresi kuchena wakachena chogauna ndokutengera bareta 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 giresi kuchena wakachena chogauna ndokutengera bareta giresi kuchena wakachena chogauna ndokutengera bareta
nayo nzwisa temerina kubva kuna Thomas Tafrenyika mapfumo tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau zvakare musangano mukuru wechigumi nesere weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa kana kuti ICASA unotanga muHarare. Mapato anopikisa obatana pakukurudzira kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Marvelous Muhlanganya uye.